Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muzesin amai Ellen Dingane Kandororo vaudza Studio 7 kuti kurudziro yavo ndeyekuti sarudzo dzimbomira kuitwa.
Nezuro patakaongorora by-election yanga iri kuchegutu, takaona kuti panga pasina kuiswa ma-preventive measures pama-polling stations ose ari maviri, panga pasina ma-sanitizers kana even mvura yekugeza maoko. Saka takanyora statement yedu yamasikati kana makaiwana nezuro tichikurudzira vezeki kuti vamake sure kuti vanoita zvinhu izvozvi kana kuchiitwa sarudzo kana kutoti vambomira zvavo kuita mabielections kusvika chirwere ichi checorona chatekeshera pasi rose, saka chakukwanisa kucontainwa. Kana vaona kuti hazviite kuti vamire, ngavachiita zvinhu zvekuti tidzivirire even vanovhota vasati vapinda polling station vaonekwa vachizvigachigeza maoko kana kuisa masanitizers even iyo mapolling officials vezeki vachoonawo oso toda kutiwo vadzivirirwewo nemapati agents nemaobservers vese. Saka ngavanogona kusarudza zvavanoda ivo kuti vaite edha kumbobamira kana kuti kuisa mapreventive measures.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna sachigaro wezeki amai Priscilla Chigumba sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudavirwa kana mibvunzo yatavatumira yanga isati yapindurwa pataenda pamhepo. Asi musarudzo dzakanzura dzekuchegutu idzi, nhengo yaimiririra MVC vaRaids Machekera vakawana mavhoti 240, ukuwo nhengo yebato reZANUPF vaProsper Mutongerwa vakawana mavhoti 174. Vachitaura mushure mekuziviswa kuti ndivo vainge vakunda, vaMachekera vanoti vanofara nechivimbo chavakapiwa nevagari vemuwadhi 2 kuti vadzidzise ndima yakasiyiwa nevaimbo vekanzura muchakabhu memory banda avo vakashaya muna zvita gore rapera.
Bvunzo manyukunyuku ekuti takwanisa kudzosa wadhi 2 kuMDC Alliance kuburikidza nekushanda kukuru kwatakaita netriple C yemuchegutu neprovincial leadership yese nenational retsigiriro rakatipa.
Vanotiwo sarudzo dzakafamba zvakanaka. Nhengo yeZANUPF vaMutongerwa vakatadza kusvika paiziviswa zvainge zvabuda musarudzo, asi vaivamiririra musarudzo kana kuti election agent vaGive Moja Vangwe vanoti vakatambira zvakabuda musarudzo.
Kwamba zvavo zvakanaka zvisina upoto zvisina mutauro womu tinotambira nekuti rezautiaratidza kuti anga atungamira ndiyahwina.
Patabvunza sachigaro weMDC Mudunhu vaRaphael Magunje kuti sei bato ravo richiti vakakunda musarudzo, vanoti sarudzo dzinenge dzakachena asi vakakundwa vanoti vanenge vabirwa. VaMagunje vanoti vakatomira mira kuti vasabirwe, vachiti sachigaro weZANUPF aida kutaura nemukuru weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC panzvimbo yaivhoterwa zvisinganzwisisike. Asi vaziyambe vanoramba mashoko aya vachiti vakashevedza nhengo yavo yaiongorora sarudzo.
My PC told me kuti pane mazita akanamirwa pabhoti but pane maaddress 3 ekunoton. And I said it can't be. Sure. So I was reading. One of the MDC guys comes, he greets me, I greet him very friendly. And then solo shot me. Then I said, I know, okay, I've seen. Can you call our polling agent so that I can find out how things are? Yes. The polling agent comes. Amira Panda Morris. This guy with MDC Arambari. But I don't know you, don't know what I never demand. So I'm the polling agent. They got no excuse me. I need the prices in the polling agent. Let's move.
Kusvika pari nhasi, Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti yaita sarudzo dzemabielection muparamende nemumakanzuru 21 kubva pakaitwa sarudzo nyika yose muna 2018. Ndakamirira Studio 7 muchegutu, ndini Nunurai Jena.